And I got said to Amadangu, that he could rural area in the name Mukoma of Akatorwa. In Bayao Akatorwa, yes, this is in Bazakatuva, Banga, and Muria, you know, Nawao, three, Wakatu was with Tarango, Bakamukua, Bastinagana, Imba, can I trace the Kudipagabani Imba. Then my guru, Mkazamkuma Akawanipa, about 800 meters. Kubapa kaitika chiti, kubanga pakanga pani, zimba panga karara. Bataka kwanza kunga araswa kubengi kuma, kubengi kwe river. Nga kwanza kufamba ni maoku ichenda kuma neighbors. Bataka rara mazwa, bataka kuwara zikuru. Wanu waka zoita kutaga, kuti zafamba sei, kutaga mkuma newana. Tingati musuwe Saturday, apana ya chakabuda. But musuwe sondu. Ndo pakazo wanika umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu. Ndo pakazo wanika mwana mfue sandi. Then aka vahibwa nezuro anatingo pedza kuiga nasi wabwaenda kutsvaga futi angazo kunga bodies akawanikwa futi about 40 kilometers. But wabva wasvika ikoko abva azikunyeva hapana munhu anga ariko. But audzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kuMozambique. Ndofunga kubva ipapo. Bakumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 150 kilometers to 200. Pari kuzi kune mabodies awanikwa anosvika iwo 140 bodies dzawanikwa ikoko. Saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni. Nisati nda asa dada irafoni, daka zungo zwao ni uo mwe mwina wangu harikuno kuti pane angwe me jazi yangu, haka sira mumba, haka doni wanemba, haka tosira ipapo. Ndo waka zunguza kuti mkoma newa na watatu ni hawasi kwa nipa. Deni mzukuru nda kazu, haka zuda irafoni, haka ti shahitika kuno kwa zina kumira mwushi, zimba zese mu, iyo haka jitana ngura ichiti, zanga ziri kupani, some few meters, bapa hari, panda panda kuenda ku isti, dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikira akaita news dzacho.
Saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu. Tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu. Tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo. Tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi. Then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo iri pari dzinozi pari siti ndozoti kune hama futi dzimwe 3 zvinonzi dzakasvira futi mumba ikoko.